kwata technical in chavenema points mana pamusoro pedynamos iyo iri kutevera mushure mekuita mangange 3-3 nemanika diamonds munhuvheve stadium nhasi masikati. Izvi zvauya mushure mekunge chikwata chezimbabwe chemutambo wehoki chevanhukadzi chichangobva kurohwa 5-0 neusa kumakundano ewomen's junior world cup ayo ari musouth africa emutambo wehoki. Magamecocks echicken inn apinda mapoints makumi maviri nematatu achiverwa nedynamos yetriangle idzo dzine mapoints gumi nemapfumbamwe. Dynamos iri kutamba mangwana neblack rhinos zuva rimwe chetero triangle ine highlanders pamusha payo mugibbo stadium. Munyori wemutambo wenhabvu admire muhimeke anofunga kuti chaunga chevateveri vedhimbare chichabatsira dynamos kurova chipembere nekuramba yakasonana nechicken inn.
Ungozva dynamos pese pese apo inotamba inenge ine masupporters ungava kuHarare kungava kuGweru kana kuBulawayo hazvishamise kuti pa 2000 supporters dzacho dziri kunzi dziri kudiwa mustadium 1500 dzokwanisa kunge dzisupporta dynamos so yeah, it can be an edge in favor of dynamos.
Mangange echicken inn asangana nekukunda kufc platinum iyo yarova hwahwa 1-0 ndokuenda pachinhano chechishanu asi yadha yatamisa vakawanda nekurova herentals 2-1 ndokuteverwa nezpc kariba iyo yadambura harare city 2-0. Cranbourne bullets yatorawo mapoints ese nekurova bulawayo city 2-1. Mitambo iyi yauya mushure mekunge zvikwata zvemuafrica nezuro zvakakandwa magungano akaoma e2022 world cup zvichitevera draw yakaitwa nefifa nezuro kukata asi senegal neghana zviri magungano ari nani mushure mekunge materanga lions aiswa mugungano regroup a pamwe chete neecuador kata nenetherlands. Ghana iri mugungano regroup h pamwe chete neportugal korea neuruguay gungano iro veruzhinji vanofunga kuti mablack stars anobudirira asi cameroon ine mutoro wakaoma nebrazil switzerland pamwe neserbia kozoti morocco iine belgium canada necroatia mugroup f. Tunisia ine france denmark nechikwata chichakunda pamitambo yasara kuasia. Hapana chikwata chemuafrica chati chasvika mumasemifinari emakundano aya. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neghana muna 2010 dzakagumira makota finari. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.